office pasika mota mbiri dzo dzisina manumber plate. Zvino vanhu vanga vakapfeka maface mask nemagirazi aya asiri emaziso matema aya nemaketesi mumusoro kuti vasaoneke kuti ndaanani. Saka vasvika kudaro vasvikovhara pagedhi kumain entrance vakanojamba vamwe vacho nekudzekedzurawo vachinopinda mukati. Saka vazosiya vakwatura vapinda kudaro vabva vatanga kukwatura kamera iri kufront kweoffice vabva vakwatura kuti isakwanise kuti iratore mifananidzo yekuti ndaanani. Saka vanga vari mukati imomo meni nevanhu vatatu vapedzoponeswa nekuridza alamu iyaiya yeemergenziya.
Parira alamu ndo pabva patiza vanhu irava zvaafamba sei?
Alamu vavatidzani manebhazi epaoffice vabva vabuda mugao vachida kuona kuti moto here kana kuti ingava iri emergenzi yetii yaitiza. Saka ivo ndofunga ndopavazoona kuti misheni yava haichaiti kuti vakwanise kubata vanhu. Ndofunga vanga vachida kutoita vanhu vekuabdanza kwete kubata chaiko, nekuti kana mapurisa achiuya achibata munhu zviri pamutemo havauyi vari muplain clothes. Zvakare havauyi vakazvivanza, vanotouya vari pachena vobata munhu vomupomera mhosva voenda naye kustoks ozoendeswa kudare. Saka tiri kufungidzira kuti apa tenge pachida kutotyorwa mitemo yenyika, pachida kutoparwa mhaka.
Iko zvino vashandi venyu vaenda kupi manje? Vachirimo muhofisi kana kuti zviri kufamba sei? Makachengetedzekawo here sevanhu vecrisis?
Vazoti vari mukati momo vakahwanda pabhava inenge vafona kunze, tichibva tafonerawo malawyers vezimbabwe lawyers for human rights. Saka ndoo vazouya vachiuya kuzovaevacuata kuvabvisa paofisi. Asi isusu semutungamiri wecrisis Zimbabwe Coalition zvakare nevashandi vecrisis Zimbabwe Coalition hatizi kuona tiri sefu, kwete isusu chete asi macitizens ese emuzimbabwe panguva ino haasi sefu.